manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 6 2017 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
Kusaidro kumabhazuwa nukumadokero wakaita mabhumke Ndopa wari uye zvino kana iwe munhu uchipinda vari kudaudzwa kuti uri kuenda kuuya wabvakupi wabva here nokumapurisa kumazoro
Vagari vepapurazi reArnold Farm avo vari kudzingwa papurazi iri kuti ripiwe amai Grace Mugabe vanoti mapurisa ambomira kupinda pavagere achivashungurudza
nyika yokwedu chaiyo vanhu vomuzimbabwe vanoziva nhamo vanoziva kuti kana paitikara zvinhu zvakafanana nezvanhekei saka ari kutibatsira mabhengo muno munyika yedu yekuzimbabwe
gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vajoram gumbo vanoti basa guru rekugadzirisa migwagwa yakaparadzwa nemafashamu emvura kumaruwa rapera
aizviri rakashata nguva rakavamo patakagadzira mumbiro idzva muna 2030 Hatina kunge takanyora pasi kuti chakati ngatigadzirisire nguva yakati sezvakaita vekukina.
Vanokokera MDC team dare reparamende vainosend Gonese vanoti hurumende yakundikana kuzadzikisa zviga zvebumbiro remutemo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vekupurazi remanzo kana kuti Arnold Farm kumazowe vanoti mapurisa ambomira kuvashungurudza kunyange hazvo vachiri vakakomberedza purazi iri vachirambidza vanhu kupinda kana kubuda vasina mvumo purazi iri rinonzi rakapiwa mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vachengetere mhuka Governor weMashonaland Central vaMartin Dina vanoti dunhu ravo ndiro rakapa amai Mugabe purazi iri kutenda mabasa ebudiriro avanoti vari kuita mudunhu iri asi dare repamusoro rakati hurumende haikwanise kungodzinga vanhu vari papurazi apa vakatanga kugara papurazi apa muna 2000 isina kumwe kwekuvaendesa mapurisa mumavhiki apera ange achipwanya dzimba dzevanhu ava zvakapa kuti vagume vaenda kumatare uye pari zvino vakawanda vavo vachirara pamhene mukuzeya mamiriro akaita zvinhu papurazi iri tabata mumwe mugari wepo vaparadzai murambiwa
mapurisa pari zvino mukati havasi kupinda asi kuti pagedhi havasi kubvumidza kana mota iri kupinda muno kana iri kubuda havasi kubvumidza vakangomisa mabhumugedhi kusaidi rokumabhazuva nokumadokero vakaisa mabhumugedhi ndopavari iye zvino kana iwe munhu uchipinda vari kudaudzwa kuti uri kuenda kuuya wabva kupi wabva here nokumapurisa kumazoro
saka munhu anenge achida kupinda apa anofanira kutanga apuwa mvumo kumapurisa kumazoro
anofanirwa kupuwa tsamba kumapurisa kumazoro kuti ndirikupinda ndirikundeitei ende ndirikugara kwenguva yakaita sei nokuti nzvimbo inei iri kunzi ndeyamai nokuti padhemu pakes vakatoisa chikwangwani chakatonzi hamubvumirwi kupinda
ko dzimba dzenyu dzichiri kuputswa here
dzimba hadzisi kupiswa asi hatisi kuvaka nokuti takangonzi garai ipapo munhu akutongotya kuti anytime pavanopinda nokuti zvavari kufunga hatisi kuziziva
pane kumbotaurirana here kuri kuitwa kuti mupiwe imwe nzvimbo yekugara
hatisi kuziva kuti pano kutaurirana here nokuti isusu pachezvedu hatina munhu vataitaona vasvika kuno kwatiri isusu tisi tiri kutoenda ukoko kuti titotanga kunzwa saka tikasvika kunyange patasvika vanongoti hamumanzou takanzwa kuti hamuna vanhu mumanzou hamuna vanhu takabvisa vanhu asi isusu tirimo saka tinoshaya kuziva kuti toita sei kana kuti toenda kupi chaiko chaiko kwatingadehwa
pane zvimwe zvaakuitwa here zviri kuratidza kuti amai Mugabe vaakupinda panzvimbo iyi vari kurima here kana kuti
havasati varima asi kuti vakapinda mupurazi vachipega vachiisa mabikoni apa vasvika voita bikoni ravo avosvika bikoni ravo saka hatisi kuziva kuti kupega vari kupega marodzi kana kuti vari kupega zvavari kuuya here nokuti avo vari kuuya vari kungoti isusi tabva kwasurvive general tiri kuita basa ratatumwa inii taiurei asi manje vakasvika pakati pemunda womunhu vanobvisa chibage chinenge chiri poorohera bikoni ravo voenda
mumwe mugari wepapurazi remanzou ari kudzingwa vaparadzai murambiwa vari parunare kumanzou kwakare vanokokera bato remdct mudare reparamende vainnocent gonese vanoti vakaresva pakunyora bumbiro remitemo vasingape nguva yekuti zvakatenderanwa zvizadzikiswe kuburikidza nedare reparamende izvi zvinosanganisa mitemo yesarudzo iri da kuti ienderana nebumbiro remitemo yakaita semashandiro emapurisa mashandiro ezbc uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu zimbabwe yakanyora bumbiro remitemo muna 2013 asi pane misariridzwa yakawanda isina kugadziriswa hurumende iri kuti haina mari yekuita zvimwe zviri kudiwa asi vagonese vanoti aya manyepo
zviri kuitika ndezvekuti takashaisha hanzi doro rakashata nguva rakavamo patakagadzira bumbiro idzva muna 2013 hatina kunge takanyora pasi kuti chakati ngatigadziriswe munguva yakati sezvakaita vekukina vakaita zvinhu zvine ungwaru vanga vakatotara kuti mitemo yakati ingaita zvine gore rekutanga gore rechipiri mitemo yakati ngaigadziriswe vakatadza kutozviita vanokwanisa kuendeswa kudare guru remunyika imomo zvino muzimbabwe zvakungosiyiwa zvakangonyararwa zvekuti hapana chinenge chichizomanikidzira hurumende kuti iite zvinhu tikazvakonzeresa kuti mitemo yakawanda haisati yagadziriswa ichienderana nebumbiro zvinotokonzera kuti tine vanhu vakasarudzwa muna 2013 kuita maprovincial council nanhasi havasati vagadzwa tamkuenda kune dzimwe sarudzo vasina kutogopinda muhofisi kana zvinhu zvatakaurevanhuza kuti venenzi devolution hapana chiri kutomboitwa kana zvakanyorwa mubumbiro kuti mari inenge ichiitwa pabhajeti ningaenda kuhurumende dzamatunhu hapana chiri kuitwa pachipiwa excuse yekuti hasati agadzirisa mutemo saka ndobva takashaisha ipapo
ko hurumende kairi kuti iri kutadza kugadzirisa zvimwe zvinhu izvi nekuti haina mari
ndo zvandiitira kuti ikakungotsvaga kuhwanda nechimunhu zvinhu zvakadaro hazvifaniri kuti titsvage maexcuse yekuti hakuna mari nekuti chinhu chakakosha ndechekutedzera bumbiro reguru renyika uye zvakare chinhu chinonzi kuzvitonga kana kuti dhemokrasi chinhu chinenge chichidhura asi chinhu chinoita kuti dzimwe dzenguva muzokwanisa kuzovandudza upfumi hwenyika zvimwe zvinozoita muperendende asi mukaramba makungoomesa musoro muchitadza kutedzera zvinhu zviri mubumbiro zvinozokonzeresa kuti dzimwe dzenguva titadze kuti nyika yedu iendere mberi iwane kubudirira
vanokokera bato remdct mudare reparamende vainnocent gonese vari parunare muharare muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nezveupfumi nhasi tiri kutarisa nyaya yekushomeka kwakanyanya kwemari munyika vanhu vakawanda vanoti dambudziko iri ranyanya kukomba zvekuti vakawanda vavo vave kupedza nguva vakamirira mumaraini ekutsvaga mari vamwe vanoti vari kupiwa mari yendarama kana kuti macoins chete gavhuna werbz vajohn mangudya vakaparura mari yemabond notes asi mari iyi haisi kupedza dambudziko rekushomeka kwemari mukuzeya nyaya iyi tabata vatapiwa mashakada avo vanoona nezvenyaya dzezveupfumi mubato remdc
hakuna mari yakabva kuafrizin bank bhaswai tisina chatakawana kupariamendi amene vakungwakudza vari kuita havo ndosaka mabhondi acho achishotaka nokuti mari yacho yokuti vaite enga mabhondi acho inenge iri kunebva saka iyo yeafrizin bank yacho handina mashuwa nayo ye200 million
ivo ka vari kuti iri kushota nekuti vari kuteera chibvumirano chekuti havafaniri kudhinda mari yakawanda
ko vakadikwisa 200 yacho iyoyo yose yakangodero sezvo yanga iri fasiliti imwe chete zvinoreva kuti kudira vachiti tsvatu tsvatu vanenge vachikorokozaka mari yacho bhaswai chinetsi
iro dambudziko remari racho ramira sei munyikawo
arinonetsa madhengi muha mari yacho haitoreki ukaita lucky ndobvaunoiwana ari masilver asi even mashops mataimbowana inonzi cashback ya watenga grocery rako haiye zvinezvi zvakavhara futi zvanzi zvitoro zvofanira kungopa $20 chete pamunhu saka unoona kuti zvinhu zvakadzvanya izvozvo ha mari yacho hakusina haisi kushandika hakuna mari mumabhengi makiyuzi akangokura nanhasi akangoreba saka aidambudziko iroro hatizivi kuti vachavhurika zvikora pa vabereki vachaita sei especially kumarozevha kusina makadhi acho iwayo
saka semaoni renyu dambudziko ringagadziriswa sei
dambudziko iri inyaya yeconfidence shamwari kana pasina confidence munyika noutongo hurimo hapana chinobuda kana pasina confidence noutongo hurimo legitimacy yegovernment irimo is questionable kubva 2013 hapana confidence makambani haana shuwa neramangwana ravo mapolisi ravo anongochinja chinja saka hapana zvinhu zvakati tsvete zvingati vanhu vabape chikwadi saka kana pakadaro vanhu vabhengi kamari especially machina yaya vachina ndovauraya nyika nokuti haisi mari mubhengi havatomborina confidence nesi tinoedu zvachose saka mari kana isingapindi mubhengi inonetsa kuti iwanikwe kamabhengi macho
vanoona nezvekufambiswa kweupfumi bato remdct vatapiwa mashakada vari parunare muHarare muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo nezveurongwa hwehurumende hwekugadzirisa migwagwa nemazambuko zvakaparadzwa nemafashamu emvura vagumbo vanoti vakwanisa kuita izvi nerubatsiro rwavari kuwana munyika kunyanya rubatsiro urwu ruri kubva kumakambani nekumabhanga mukuziya mamiriro akaita zvinhu pari zvino tabata vagumbo
harisi basa rinopera musi umwe chete yakaita national disaster saka ibasa ratingora bachinda mberi rina mapazi akasiyana-siyana rine zvikoro zvinenge zvakati one ripoti kuministry of education rine migwagwa yaonda kunzwa kwandiri rine kuzvipatara zvaonda kunzwa kune ministry of health saka unoda kunzwa kwandiri pamigwagwa here kana kuti what do you want to hear
ipo panyaya yemigwagwa ipapa nemazambuko aya
migwagwa namazambuko achona tiri kugadzira takadeclare disaster saka tiri kukumbira dzimari tichigadzira migwagwa yakawanda takagadzira takaita mastage matatu yatakati tinogadzira maemergency kuti vanhu vakurumidze kufamba sezvo vanga vagara vachiita takaita pakanyanyisa kukura takati tichange tichipedza within 60 days we are doing that pakange pakanyanyisa tava kusapai pakaitikara nguva yana El Nino takati within 6 months tinenge tapedza tichitsvaga mari namastages akadaro asi pazhinji pese panga pakakanganisika nokuda kwemvura pakawanda panga pachikonzera kuti vanhu vasafamba wedha mabridge awanda asina kuita samahombehombe ari low lying takapedza mamwe mahombe sana chances takapedza vanhu vofamba mota dzohambuka saka it work in progress hariperi musi umwe chete nekuti disaster yachona nemvura yachona iri kungonaya kunzvimbo dzakasiyana-siyana saka migwagwa yedu yakakuvara imwe yazara maportholes saka tiri kuripeya zvokuti nyika yava kufambika
asi zviri nyore here kuunganidza mari iyi kana kuti zviri kutinetsei
hapana kana unombogona kuunganidza mari kana kwauri kuamerica ikoko kwauri tiine kutongotsvagwa mari inotsvagwa kana paita chinangwa kana madeclare national disaster navai vanenge vane mari dzavo vamwe vanobva vasunungura vo kuti vabatsire kuti vanhu upenyu hwavanhu humire zvakanaka saka nokuda tinokumbira dzimwe dzimari kumabhengi kuna vamwe vanenge namamwe makampani iwo anokwanisa pasvondo rinouya pane mamwe mainstitution maviri atingati mabhengi atoponisa kuti pa 50 million saka zviri zvino hazvinganzi zviri nyore kutsvaga mari but mari inofanira kutsvagwa ukaona kana maunoti makampani kana zvitoro zvinotomuka mangwanani hazvichivhurwa nokuti zvinotsvaga mari saka nesu vanotsvaga mari yekubatsira vanhu tinotsvaga hazvisi nyore but ndomatsvagirwo yemari yacho
saka mabhengi amuri kuti anobatsira ndeemunyika here kana kuti ndeekunze uye ndeapi
nyika yokwedu chaiyo vanhu vomuzimbabwe vanoziva nhamo vanoziva kuti kana paitikara zvinhu zvakafanana nezvavanoitei saka ari kutibatsira mabhengi omuno munyika yedu yekuzimbabwe haisati ambobatsira nenyika nebhengi repanze
saka ndevapi vati vada kupai mari ava pari zvino
hai handigoni kukuudza kuti zvigodii iwo chaunda kuziva ndechekuti ndiri wana mari ndichigadzira saka ndiri kuwana mari yokugadzira mabhengi mugwagwa saka that is enough that's all I can tell you.
Asi muchitarisa zvamaita kusvika pari zvino nezvamuri da kuita mune ramangwana mungati muri mugwara here pakuzadzikisa zvinangwa zvenyu.
Ndiri kumugwara rakanyanyisa saka ndati step by step mugwagwa mizhinji yakanga yaita washed away yanga yakonzera kuti vanhu vasafamba namalow lying bridge ndingatokudza kuti about over 75% to 80% about 80% yayo tagadzira vanhu vari kufamba. Chatasara nacho if not 100% chatasara nacho kugadzira mabridge mahombe anenge anenge ava kuda mari yakawanda. Ndoanda kutaura kuti we hope kuti those will can be through within about 6 months time. Kuwesi basa rinenge ripo rinenge rakati kurei ndo yatiri kutsvagira mari dzandati tiri kutsvaga kumabhenki.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Kuzvinoya zvikangoye kuti tiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Memory Zonde Kachambwa, mukuru wezvirongwa musangano reFemnet iro rinoshanda nemadzimai munyika shanu dzemuAfrica dzinosanganisira Zimbabwe. Sangano iri ranga riri kukokera musangano wanga uchinzi iwo Safeguarding Our Gains African Women's Conference on 2030 Agenda on Sustainable Development Goals and African 2063 Agenda wakatanga iwo muswa 3 ukapera nezuro muKenya. Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Zonde Kachambwa. Mungatitsana nguru nezvemusangano wamanga muinawo uye kuti wakakosha sei.
Musangano wekuti madzimai enyika dzese dzemuAfrica vari kuungana kuti vaone kuti pane chisingo chinonzi Sustainable Development Goals chakatanga kuvepo mugore ra2015. Saka tandichida kutaura pamusoro pezvaro kuti zvochiri kuongorora here madzimai. Noti ndicho chisungo chiri kusunga globally nyika dzese pamwe chete nekuti African Union inewo mutemo wawakaisa unonzi zvo Agenda 2063. Saka tandichiongorora kuti zvo aya maagenda aya ari kutaura here nezvemadzimai. Tingaite sei kuti madzimai ne zvinoenderana nemadzimai zvinge zviri pamusoro zvisaraswe.
Pamusangano uyu panga pane madzimai akawanda sei?
Une madzimai anosvika 150 vanobva kunyika dzese North Africa, East Africa, Southern Africa kusanganisira Zimbabwe neCentral Africa.
Ndiani akaronga musangano uyu?
Iorganization yemadzimai inonzi African Women's Development and Communication Network inobatanidza madzimai enyika dzakasiyana dzemuAfrica kuti vange variwo panotaurwawo nyaya dzekuUnited Nations nenyaya dzinoitikawo kuAfrican Union. Saka bato rinonzi FEMNET rinounganidza madzimai akasiyana-siyana emuAfrica kuti izwi remadzimai emuAfrica ringe richinzwika kuregional level neglobal level.
Zvii zviri kubuda pamusangano uyu zvingabatsirawo nyanya madzimai ari muZimbabwe?
Chakakosha pamusangano uyu kunyanya Zimbabwe. Zimbabwe iri kuita inonzi iyo voluntary national reporting yairi kuripota kubato reUnited Nations muna July. Saka pakuripota ipapo pane anonzi masustainable goals panoenda goal number 5 inoti iyo gender equality and women's empowerment. Saka nyika yeZimbabwe inenge ichireporta. Saka zvakakosha kuti zvairi kureporta pa next sustainable development goal ye number 5 ichareportawo pamusoro pezvinhu zvino batira kuti madzimai emuZimbabwe angasibudirira. Saka tiri kuti zvo tinoda kuona muripoti imomo muchibuda chaizvo chaizvo zviri kuitika nemadzimai emuZimbabwe. Isangovewo ripoti inongotaura zvisiri kuitika chaicho kune madzimai. But kana vari kutaura ikoku United Nations kuNew York muna July change that report inonatotaura kuti madzimai emuZimbabwe ndo zvavari kuda kuti iro bato reUnited Nations iri ringe richisunga kuti Zimbabwe inga commitments yakaisa kumadzimai anga ave anchiitika nokuti pare zvino tinoziva kuti nyaya dze violence against women dzichiripo pane mitemo isati yanatsokualainwa even neconstitution yeZimbabwe uyezve nechibato chiche sustainable development goals. Saka ndozvatoda kuti tinge tichipusha kuti hurumende yedu paino reporta inge ichireporta chaizvo chaizvo pamusoro pezviri kuitika kumadzimai muZimbabwe.
Zimbabwe pamusangano uyu yakamirirwa nani?
Zimbabwe yakamirirwa nema vatinotiwo ma women's rights activists nema organizations
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Memory Zonde Kachambwa vesangano reFemnet. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda mafela siko zvinotochenda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa na Pastor Philip Patrick Mugadza vanove mutungamiri wekereke Remnant Church vachibatsira vagari vekumazowe pamanzou farm avo vakabviswa papuraziri zvechisimba nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe izvo zvakaita kuti vange vakugara mugomo. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 Pastor Mugadza.
Tinotenda zvinonga.
Pastor Mugadza, tinoona kuti mazuva ano muri kutora nguva yakawanda muri kumazowe. Mungatudza kuti zvii zvamuri kuita ikoko?
Tichingoona kuti magariro akaita vanhu akamira sei uye zvakare kuti inzira ipi ingaitwa kuti tibatsire vanhu ivava nekuti nguva yavari nguva yakaoma zvikuru, nguva yekutonhora zvikuri kune vana vechidiki mwane mwedzi yokuzvarwa. Saka inguva yakaoma zvikuru nokuti kukutonhora. Saka tiri kuedza tinoona kuti tingawana here zvokubatsiridza kuitira kuti vana ava nevanhu avakwanise kubatsirika panguva yekumanikidzika yavari iko zvino.
Saka inzira dzipi dzekubatsira dzamuri kuita? Tichiona kuti vanhu ava vakapwanyirwa misha, vakarasikirwa nezvirimwa, vari kunetseka nekuchengeta zvipfuwo zvavo.
Nzira tanga tangowana iko zvino inzira kuti wane magumbeze okuitira kuti vamboedza kuti vadzirwe panguva yechando yaiko zvino. Panyaya yechikafu nokuita sei tasati takwanisa kupsvika izvozvo aikoti tiite zvinhu zvishoma nezvishoma sepatinokwanisa. Asi vanhu vachinge vachiona zviri kuitika izvi vachiunza mabatsiro vanga avangazviita then pakawanikwa zvakawanda zvinouya tingaenda pane chimwe chinhano chokuona kuti tingaita sei nevanhu avani. Nguva yapfuura ndiripo vainditaura futi nyaya hombe yekuti muriwo uri kunetsa zvikuru zvichireva kuti vanhu vangada kuti vawanirwe muriwo yakaita sematemba inegara yakaoma nechekare kuti vabatsirike panguva iyo ino. Pane vanhu ndakatomirira izvozvi vanga vanditindi mhanye mhanye kunoona kuti tingaita sei nenyaya yemagumbeze. Saka ndakachimhanya mhanya kunoona mafektori akati wandei wandei kudone kuti tingawana here magumbeze munhu yeye akati ada kubatsira ari kunzvimbo yekuAustralia ozopimira mari yacho toona kuti ngaita sei acha achingoti ndingaonawo padikidiki panenge ndawana ramuti aiwa padikiwo pari nani kuti pazokurudzira vamwe vanhu kuti ah pane munhu ari kuita zvinyange zvaitwa zvinzvishoma hazvo asi vamwe vasi vanozouyavo vachinge vaona zvinenge zvidiki zvaitwa izvozvo zvinotikabatanidza zvidiki nezvidiki nezvidiki zvinobva zvazowanda zvikuru kuti tibatsire vanhu ivava toda kuti tiratidze vanhu ava kuti aiwa isisu hatina basa nekuti uri bato ripi kana kuti bato ripi ivo vanhu vatinoziva kuti vanhu vanga vari vezanu PF vakabva vakatora nzvimbo vakapamba nzvimbo iyoyi zvokudai tiri vamwe vanhu tichingoti hatingovasiya vakadaro zvatosorana gonzo nachimwari asi hatidaro toda kuvaratidza kuti maumbiro atinoita Zimbabwe ndewekuti hazvina basa uri wekupi uri wekupi tinongoona dambudziko rako tobatsirana naro kuitira kuti vazivewo nyango ivo mune zvavanoita zvatinonzwa kuti vanopa vanhu vokwavo vachisiya vanhu vasiri vokwavo rimwe bato rekwavo vazvisiye izvo zvokuti tinenge tichapamuenzaniso wekuti nyango ivowo kana vachinge vapinda mumatambudziko tinouya kuzovabatsirawo zvakare
iyo zano PF zvii zvairi kuitawo kuvabatsira
izvo hatizivi handifungi zvakare kuti pane kubatsira kuripo nokuti ivo vari vatungamiriri vavo chaivo ndo vaendesa mushando ndo vavaendesa kunogara pasina pekuti vakwanise kuva netinovharidzira misoro yavo mudzimba zvichireva kuti havana hanya navo munozva nyati kana ichakutika kana imbwa ichinge yamhanya ikamhanyisa ikabata tsuro kana mhembwe kana muridzi wembwa iyo achinge asvika anobva atava kurova imbwa kuti ngaichiregedza
aiwa tinotenda zvikuru Pasta Mugadza
totenda zvikuru vabajonga
manga makateerera kuna Pasta Philip Patrick Mugadza vekereke yeRemnant Church muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu
aiwa tinotenda zvikuru Jonga
kana wakatongozvarwa neskiri rako iroro chitongofamba neskiri rako kunyange unyifaisa manjiri yako iyayo chitongofaisa neskiri rako nekuti takangodaro takazvarwa takangodaro hatirege kuita muwege takangodaro takazvarwa takangodaro hatirege kuita muwege tinodzirova ngoma kunyangwe tiri sapapeni pavanorara nasik isusu tinorara nacheni pavanotsvagwa kumba isusu hatirare padeni pavanofamba nepfuti isusu tinofamba najesu takangodaro takazvarwa takangodaro hatiregeri kuita muwege geto rangu dairai aho mageto yuti dairai aho achipe takasia kwedu kwa chinoziva achinongo mira mira achichito daisira takango daro takazvaro takango daro atirege kuita muwege takango daro tinodzirova ngoma kunyangwe tiri sapapeni pavanorara nasik isusu tinorara nacheni pavanotsvagwa kumba isusu hatirare padeni pavanofamba nepfuti isusu tinofamba najesu takangodaro takazvarwa takangodaro hatiregeri kuita muwege geto rangu dairai aho mageto yuti dairai aho achipe takasiya kwedu kwatinoziva achinongo mira mira achichito daisira takangodaro.
nako kambo takangodaro kubva kuna Killer T kamusamboke Denzel tavatasvika kumagumo echirongwa chedu sezongo yaidi yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare vagare vepapurazi reArnold Farm kumazowe avo vari kudzingwa kuti ripiwe amai Grace Mugabe vanoti mapurisa ambomira kupinda pavagere achiputsa dzimba dzavo Guru kotare zvekutakurwa kwezvinhu vajora mugumbo vanoti basa guru rekugadzira migwagwa yakaparadzwa nemafasha memvura kumaruwa rapera asi vachiri kuda rumwe rubatsiro tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana anokonika nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu toksi yamina Chris Gande munau dzechindebele
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 6 Nkwenkwezi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zedede duzele Wange National Park zidlela evalweni kulandela ukuhamba hamba kwezilwane esezidle izifuyo eziningi zaluma labantu.
Yaba khona abantu abasebe balunywa khona phakathi ezikade izikwana zendlu yokhona omunye ufana walunywa egwayi ngale wakukhona omunye futhi walunywa emabali lapho.
Ibandla le-People's Democratic Party lithi seliqalisile ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo ngokwenza imihlangano yamarali.
Khuluma nje mhlaka 25 wayona linyanga kuzoba kukhona omunye umhlangano omkhulu amphitheatre woBulawayo ozobe uathendwe ngabantu abavelela province yakoBulawayo.
Ukukhethwa kukaNhlanhla Dube ukuba nguchief executive officer weqembu leHighlanders kuzaletha nguquko bani kuleli qembu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazi. Izakhamizi zedede duze leWange National Park zidlela evalweni kulandela ukuhamba-hamba kwezilwane esezidle izifuyo eziningi zaluma njalo labantu. Lezi zakhamizi ziphakathi kodubo lokudlelwa izilimo indlovu lezinye inyamazana zendle. Sixoxe lomzingeli umnumzana Dumisani Sibanda othiwa yi-professional hunter ngesilungu othi okulusizi ukuthi kungafa isilwane kuba lokukhala okukhulu kakhulu kodwa amabhobesi engabulala umuntu akulasililo esikhulu.
Ukukhala lubhahlile sibili ngoba hayi ndawo eziningi bayakhala bonke abantu abangcolelane le forest le parks hayi izilwane zibathwalise nzima. Izifuyo seziphelile labantu balunywa. Kodwa ke iproblem esihlayo ukuthi nxa kungalunywa izifuyo abantu kungalunywa umuntu abantu abakuthathi serious kungalunywa inasingeni isilwane singafa abantu bayakhala mhlaba wonke bekhalela isilwane kulokuthi bakhalela abantu.
Manje ukhona yini njengokutsho kwakho olunyiweyo?
Ya bakhona abantu abasebe balunywa khona phakathi ezikade izikwana zendlu yokhona omunye ufana walunywa egwayi ngale wakukhona omunye futhi walunywa emabali lapho. Ivalele inkomo zakhe ntambama isilwane zabe zinecela zimlumo. Kodwa ke nxa kulunywa umuntu abantu kabakhali kungalu isilwane singafa abantu sebekhali. Into eyenzakeleyo izilwane zecela esibayeni zaluma inkomo ezimbili. Yebo ke sasesihamba sesiyadinga amaphepha le mvumo yonke ekwanileyo ukuthi izilwane zana izithaye ngoba seziphumele ngaphandle sezisebantini. Kodwa abantu bayakhala ukuthi izilwane zizithayelweni.
Zikhanya ziziningi yini izilwane zakhona?
Hayi izilwane ziningi, izilwane ziningi ngoba ngizwe kusukela eJotsholo ukuthi kulezilwane ezihluphayo ubuye emabali, ubuye eJwabu, ubuye emagoli, tima mbanje izwane zinenge zihluphayo
manje bona beparks bathini
beparks bayazama labo kodwa ukukhanya sokungaphezulu kwamandlabu ngoba izwane ziyabe zigcwele indawo yonke labo kwesikhathi ukuthi ama resources engcinyabe bashotela ukuthi bazame ukuncedisa kodwa ukuzama bazama sile ukuncedisa
lo ngumnumzana Dumisani Sibanda othiwa i-professional hunter ngesilungu uMzingeli ebesixoxa laye ecingweni esedede. Ibandla le-People's Democratic Party lithi seliqalisile ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo ngokwenza imihlangano yamarali. Sixoxe lomsekeli webandla leli umnumzana George Mkhwananzi kuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Singazi abamanye amabandla kodwa ibandla engilimeleyo iPeople's Democratic Party simatasatasa. Kuyakhankaswa, kuyangenwa ezindlini kwenziwa ama-door to door campaigns ilizwe lonke jikelele. Ikhona imihlangano noma ingesiye emkhulu lebizwa ngokuthi ngama-star rally. Kodwa ikhona izwe lonke nje kuma-province onke. Khuluma nje mhlaka 25 wayona linyanga. Kuzoba kukhona omnye umhlangano omkhulu amphitheatre koBulawayo. Ozobe u-attendwe ngabantu abavelela u-province yakoBulawayo. Sicabanga ukuthi lapho kuzoba kukhona abantu abadlula 5,000 abangamalunga e-PDP abasuka koBulawayo nje kuphela.
Amanye amabandla selobelane izivumelwano zama-MOU. Elenu kanti bandla limi ngapi kudaba lona?
Yebo, kuyiqiniso lokho ukuthi siyababona banenge bayaphithizela ngazo lezi zivumelwano. Ibandla le-PDP nalo likubona kungumbono omuhle ukuthi kubanjiswane kulo umkhankaso wokuthi kususwe ibandla lezano okade labusa lamothi izinto eZimbabwe. Kodwa-ke asijahanga ukuthi singangena kulezo zivumelwano singakaze sithole ukuthi kuyini ngempela okusihlanganisa nalabo esifuna ukubambisana nabo. Esibona kubalulekile okumele sikwenze ngokushesha okwamanje ikuthi siqinise thina ubudlelwano bethu nabantu, sibuye futhi sidinge usekelo ngokuthola amalungu amatsha siwangenise ebandleni. Yikho kuzasenza sithole ukuthi siyanqoba mase kufika isikhathi sokuthi kuyokhethweni. Yebo, mhlazana sithe sabathole sivumelana nabo sizolobelana ngoba njengoba sitsho kubalulekile. Kodwa isivumelana esikhulu yileso esifuna ukusibhala nabantu uZulu Makhaza osemakhaya izakhamizi ezivotayo yize sifuna ukuthi sibhalelane nazo izivumelwano zokuthi ukhetho oluzoba khona ngonyaka olandelayo siyalunqoba siyi-PDP.
Umnumzana George Mkhwananzi ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-PDP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg e-South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lo mqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, umnumzana Vumani Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Ngiyabonga ba.
Sizwile umongameli ekhuluma lapha ekwele South Africa esithi ilizwe leZimbabwe lilizwe elithuthuke kakhulu ukwedlula wonke amazwe e-Africa. Ngaphandle nje ekwele South Africa. Yebo, iyakhanya yini le ntuthuko ekhulunywa ngumongameli emaphandleni khona ngapho?
Okokuqala ngibone ngani umongameli akade kumela kutsho ukuthi iZimbabwe lilizwe elingaphansi kwamazwe wonke mhlawumbe e-Afrika ngezentuthuko. Ngokubana akuthoyo awuhambelani lesimo esikhona elizweni. Kambe ungathi lizwe lithuthukile ligcwele abantu abangasebenziyo, over 90% yabantu kabasebenzi. Ungathi lizwe lithuthukile, ukhulume ngokuthi lizwe lithuthukile ngoba lilama universities angu-14. Kodwa kumele sizibuze khona ukuthi bangaki abantwana abaphuma kulawo ma-university abasebenzayo abaqhathiweyo ngolova bodwa abantu sebegcwele bethengisa izwizi emgwaqweni ama-graduate. So angiboni ukuthi eqinisweni engakhuluma ngokuthi ilizwe lithuthukile ekhangele khona lokho. Ezikolo abantwana kabafundi, abadala kabenelisi ukuthi babhadalele abantwababo, indlala igcwele, akulaba balisi, izibhedlela ezifile bona ngokwabo, izikhulu zikhamba ziye kwelatshwa phandle kwelizwe. Izikhathi ezilengi simuze siya kubo Asia khona ngabe siya kwelatshwa, kungani ngelatshwa esibhedlela selizwe lakhe nxa ekhuluma ngokuthi ilizwe lakhe liphucukile?
Kungaba yini pho okwenze wakhuluma amazwi anje nxa abantu abaningi bekhanya bengavumelani laye?
Okwenze wakhuluma amazwi anje zinhloni, ngoba nxa uvele ukwazi ukuthi abantu labo lapho emhlanganweni ahambileyo khona ngali bamkhangele njengesahluleki, obvious uzaba lenhloni esefuna ukuzigeza-ke ngokuthi azame ukuveza ukuthi mhlawumbe lanxa bethule bengamtshelanga abakonakala ngelizwe lakhe, yena ahle bagabhele abatshele ngokuthi ilizwe lakhe nina kamthi linjani. Akukho kuye kumenze wenza wakhuluma khona lokhu ngaphandle kwenhloni, ngoba nalo mntwana omncane ngitsho ongaphi olandela izinto ezenzakala eZimbabwe uyakwazi ukuthi iZimbabwe lilizwe eligcwele abantu abahluphekileyo. Kungani abantu begcwele emazweni wonke? Ungahamba kumazwe wonke omhlaba uyafica ukuthi kulamaZimbabweans. Kungani egcwele indawana yonke? Indawo zokuthi phakathi lapha abakuphileki. So bekuzinhloni nje, akukho okunye ade zama ukuthi akukhulume.
Mhlawumbe kakazafike emaphandleni uMongameli Ndlovu wabubona ubuyanga obukhona, akumtshele, akumuphe umzekeliso.
Ungakhangela indaba zemaphandleni uyafumana ukuthi ngabantu abathwele nzima kakhulu, ngokubana indawo engela ngitho ama-industry, abantu kabasebenzi. Ukhangele izikolo ezisemaphandleni, nxa ingakunika umzekeliso wezikolo zalapho esisebenzela khona thina emathebeleland, ukhangele ukuthi zise kangakanani, ukhangele ukuthi abantwana behluleka ukuthi befinyelele kulezo zikolo bangaki, abazali behluleka ukuthi babhadale ama-fees bangaki, le ndlala nje jikelele ukuthi ihlasele njani abantu. Uyafumana ukuthi kulobunzima abantu ubuyanga buthaye bazwela ebantwini, abantu kabenelisi lutho kungenxa yomnotho welizwe okusuka kusimangalise kusidide ingqondo ukuthi umuntu esikhangelele ukuthi kube nguye olungisa umonakalo lwabawudalayo abesesiyatshela amanye amazwe ukuthi elizweni lakhe kuhle, abantu bayakholisa, linothile, lilandela i-South Africa ngezomnotho. Kusuka kudide ingqondo kube sekusivezela njalo ukuthi mhlawumbe kasazi isimo abantu ababhekane lazo.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ndlovu, siyabonga.
Ngiyabonga Nkosi yami.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni, ngixoxa lesiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Ngukama
Namlela
mshweshwe,
Namlela nampa bafube mbula.
Lamhlanje kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba, sixoxa losakhulayo okhokhela inhlanganiso yeBulawayo Youth Arise kumbe ibuya ngamafitshane, uMnumzana Mthokozi Sincube. Mnumzana, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yes, siyabonga.
Inhlanganiso yeBuya vele kuyini ngamafitshane?
Yes, ibuya ibizo elithathele ngathi i-abbreviation yokuthi Bulawayo Youth Arise. Ibuya yinhlanganiso ehlanganisela abantu abatsha bonke bakoBulawayo. Iyinhlanganiso esebenzi koBulawayo kodwa ikhangele zonke izinto ezihlupha abantu abatsha ilizwe lonke. Ibuya yinhlanganiso esileminyaka emithathu. Kasonhlanganiso encane, enja, inhlanganiso endala, and yimhlanganiso eyaqalwa ngabantu abatsha abasebenanzelele izinto ezibahluphayo ukuthi bahlale babe ndawonye, benelise ukuthi babe lelizwi elilodwa, ukuthi benelise ukuthi bakhulume ngezinto ezibahluphayo. Yiyo iBulawayo Youth Arise leyo ibuya.
Ngamafitshane singathi wena uyini enhlanganisweni leyi, njalo kuyini kakhulu okukhangelele ukuthi ikwenzele inhlanganiso?
Mina ngingumthokozi Ncube, ngiyazakala lokhu. Ngingumthokozi Ncube, yimi ngingu-coordinator weBulawayo Youth Arise, njalo ngingu-founder weBulawayo Youth Arise. Engukhangeleleyo njalo okukhangelelwe yiyo leyo nhlanganiso. Sikhangele and sigxile kakhulu ku-section 20 oku-constitution okhuluma ngabantu abatsha. Sikhangele ukuthi abantu abatsha kube ngabantu abaphathekayo kuwo wonke ama-spheres of life. Kungabe ku-politics, kungabe ku-economy, kungabe ku-social, kungabe ku-education. Konke lokhu sikukhangele njengenhlanganiso ukuthi abantu abatsha baphatheke kukho. Sikhangele lokho ekuthini ikakhulu ku-politics. Siyanazelela ukuthi noma amabandla ezombusazwe noma ehlala ekhangela ngezombusazwe, kwesinye isikhathi kuma-negotiations abawahlalayo abantu abatsha kabaphatheki, akabakhangelwa. Kodwa ke sikukhangelele thina njengenhlanganiso, we are pushing ukuthi abantu abatsha baphatheke labo kuma-negotiations. Ngingathi phose wonke jikelele, wonke kuma-spheres of life. Ngibona lami sikukhangelele lokho. Nokuthi sikhangele ukuthi abantu abatsha, njengoba sikhangele ukuthi lakathesi siya ku-election, labo baphatheke ukuthi bangene kuma-public offices. Ngoba sikhangele ukuthi kulonkulumo edale kukhulunywa ukuthi kuthiwa bangabakhokheli bakusasa. Mina enginanzelelayo, njalo esikunanzelelayo njengenhlanganiso yeBulawayo Youth Arise, yikuthi abantu abatsha zinkokheli zalamhla nakusasa.
Lisebenzelana njani lezinye inhlanganiso? Ngoba esikhathini bakhona abaphambanisa ibizo lenu, bebona uYouth Arise bethi kumbe lisebenzelana leWoza, iWomen of Zimbabwe Arise. Ungasitshela nje ngamafitshane ngobudlelwano lezinye inhlanganiso ezibalisa woza?
Ngasila mguqu esilawo ukuthini ngasingeke sisebenze lezinye inhlanganiso, kodwa siyinhlanganiso ezimeleyo kodwa asogada lweWoza iBulawayo Youth Arise, kasogada lweWoza. Kodwa ma kuyikuthi iWoza ingaba leprogramu esisi ukuyisebenzelana ibambisene leBulawayo Youth Arise, sikhululekile kakhulu, siyenelisa ukusebenza nazo zonke izinhlanganiso. Vele siyinhlanganiso esebenza nazo zonke izinhlanganiso ezikhangele ukuthi ziguqule impilo kaZulu weZimbabwe.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa uZulu?
Ngiyabonga njalo, engikukhuthazayo kuZulu wonke ukuthi kasibambisaneni, ngoba sonke sihluphekile, silweleni ukuthi sikhululeke njengoZulu wonke waseZimbabwe. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile.
Thank you very much.
Lo-ke bekungumnumzana Mthokozisi Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabatsha eBulawayo Youth Arise, kumbe Vuya, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi ako 909 medium wave, la kushortwave 4930-6065-15460, la ku 13860 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa loNkosazana Grace Mathe, isiphathamandla sogatsha olubona ngabesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU. Yena ebhekane logatsha lweWestern Region. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga la.
Selifikile njalo ledlula ilanga lokuthakazelela okwenziwa yizisebenzi iMay Day. Kuyini elakwenzayo leli lokho elikwenza njengabesifazane?
Besikhona egrounded njengabomama and kade sincedisana labobaba nxa kulungiselelwa iMay Day. Siqalisela kathani ukuthi sibone ukuthi izisebenzi ema-industry asifileyo amalutshwane bayazwisisa yini, amankazana amancane asanda ukuqatshwa bayalizwisisa yini. So siyayenza ama-program esiwathi pre-event, sibavakatshela sibacebisa ukuthi ilanga leli limeleleni, liqakatheke kanjani kwisisebenzi, ukuthi amalungelo esawazuzela ngabakuqala izisebenzi zakuqala kumele sikulondoloze, sikuvikele ukwenzela ukuthi abaqatshi bengasihlokolosi ngendlela esijeme.
Liyababona bona bakhona ngempela, inani labo liyafanana lakuqala?
Hayi, alisafanani. Plus khonoko ukuthi ama-industry awasekho, imisebenzi ayikho, iliqiniso elikhona. So abantu bayithukile nxa ufika umuntu uzama ukuthi umcebise ukuthi emsebenzini ulamalungelo athize okunje, like ngingathi mina ukuthi nxa usebenza kumele ukuthi ube nempahla ozisebenzisayo ezingasizo zakho ezemsebenzini ezikuvikelayo ukuthi ungalimali, ungabe lemikhuhlane. Uyathola ukuthi umuntu uyabe koroba engena ama-gloves, ungazama ukuthi umcebise, uyabe khangela ikusasa labantu abakhe laye ukuthi kambe ngingahluphana nomkhathi ngama-gloves ingathi ngihambe ngizathini. So umuntu eqine yenza khonokho kunzima. Ngikhonoko ukuthi ilizwe lakithi imisebenzi ikakhulu uhlangothi lwangapha koBulawayo ukuthi ama-industry avalwa, akulula.
Nxa lihlangana njengenhlanganiso ye-ZCTU liqathanisa indlela abantu abaqhatshwa ngayo elizweni jikelele, libona bebalutshwana yini bebebaningi abesifazana abaqhatshwa esigabeni seneso osimeleyo?
Kuyatshana ngama-industry. Ngingakhuluma nge-commerce. I-commerce labo mama abaningi. I-commerce igoqela ama-shops wonke, okay, OTM, wonke ama-shops ayenza kokuthengisa. Kuileyo industry omama abaningi. And then kube sokusiya ngokuthi ema-industry i-clothing isaselabo mama, but abasabaningi njengakudala nxa ngiqhathanisa kwakudala. Ngokuthi i-clothing industry iyaqala ukuhlukuluzeka.
Omama abathengisa ezitaladini lalilohlelo lokuthi lifuna ukuthi ngabe bonke babonakala njengezisebenzi, laphumelela yini?
Ye, kwaphumelela. Kule nhlanganiso ithiwa izithiya eyabunjwa izithithiyo ukuthi isingani siwuzamanje ukuthi izimele yodwa, ukuthi sizame ukuthi sincedisane ukuthi bebe lakho ukuthi belungisele ikakhulu ikusasa, ukuthi kubebe lama-pensions labo, i-social security edingakalayo ukuthi nxa umzimba usuluphele.
Kodwa bayabuya ukuzobhalisa ngobuningi babo kumbe begcina imali yena le encane abalayo?
Bakhona bazanye ukuthi beqoqwe. Uyathola nje ukuthi in every i-community ekhona abanye bayakuyamukela, omunye yabebona ngani ukudlalisa isikhathi. Like lapha koBulawayo yasincedisa kakhulu ukuthi beze bekwanisa ukuthi beqoqisane nomasipala, bebe lezi ndawo ezingani zidecent, loba kungakafiki kulokhu esikukhangeleleyo sibili ukuthi bebe le ndawo. Ndikhonokho ukuthi nje ilizwe lakithi lehlupho lwemali, bakuthola kunzima labo ukuthi bebe bethengisa njengokwenzakalayo nje emakampanini onke.
Okugcina sizwa njalo kuthiwa abaningi abathengisa izitaladini kulaba aqhatshiweyo, yikho yini elikubonayo njalo ikusasa uyibona injani?
Abakwi-informal sector sebebaningi sibili ukwedlula abaqhatshiweyo, and ikusasa lethu liduma ngoba nxa sonke singaphuma kungagcina kungasela industry, sibili sonke sesithengisa. Umbuzo esizibuza wona ukuthi umbani ozathenga okukaba. Ikusasa yasibili hayi ayithembisi kuhle, ikakhulu kulaba abantu bethu noba sibahambise izikolo, kodwa nxa singasalungisanga ukuthi i-economy yethu ibe ngcono, le governance ibe ngcono, hayi akula ikusasa esiyikhangeleyo.
Kulungile, hayi sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhle.
Hayi, ngiyabonga lapho.
Leo valaleli bekuyinqo kolo nkosazana Grace Mathe isiphathamandla sokhatsha olubona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso yeZCTU Western Region sixoxela ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile. Leba laleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi ako 909 medium wave la ku short wave 4930-6065-15460 la ku 13860 kHz. Linakho njalo ukusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Iqembu leHighlanders ngolwesithathu lethule unhlanhla bahlangene Dube njengesiphathamandla esitsha uChief Executive Officer. UDube wazakala kakhulu njengesikhulumeli sebandla leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, kodwa sewasuka kuleli bandla njalo kasekho kwezombusazwe. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emkhosini wokwethula kukaNhlanhla bahlangene Dube ophethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo weqembu la Highlanders uModern Ngwenya uthe akusilo qiniso ukuba inkokheli yeqembu la Highlanders ibanjwe ngamandla ukuba iqhatshe uDube ukuze athathe lesi sikhundla esithiwe nguNdumiso Gumede, yena othethe umhlalaphansi ekupheleni kwanyakenye.
Let me pay tribute to the executive and the board for this opportunity.
Uthanda ukukubeka obala ukuba ukuqhashwa kwakhe kwenziwe okusemthethweni.
Served in an elected position in the past and I hope that stands me in good stead.
Umfoka Dube nawe ke walisebenzela phambilini iqembu leHighlanders njengoba ke wabalilunga lecommittee ekhokhela iqembu ngomnyaka ka-2002 kusiya komnyaka ka-2003 kwathi ngomnyaka ka-2004 kusiya ku-2005 bengunobhala jikelele waleli qembu. UDube ufundele i-football administration ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu kuzwekazi lase-Africa eye-CAF, lapho athole khona i-certificate ngo-2002 kwathi ngo-2006 uthole i-diploma kuyo njalo inhlanganiso ye-CAF eyokufundisa iziphathamandla zomdlalo wenguqu ukuba ziqhube njani umsebenzi. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Leyo ke bekuyingoma emnandi, ingoma ye Shabalala Rhythm behamba ke lo Oliver Mtukudzi. isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izakhamizi zedethe duze leWange National Park zidlela evalweni kulandela ukuhamba-hamba kwezilwane esezidle izifuyo eziningi emangweni lo. Ibandla le-People's Democratic Party lithi seliqalisile ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo ngokwenza imihlangano yamarali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.